Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 15, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuvanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ongororo yemashandisirwo emari yehurumende yakaitwa neofisi ya Auditor General gore rapfuura ra2023 yakaburitsa uori unotyisa mumapazi nemakambani ehurumende pamwe nemakanzuru. Chikwata chakabva kuZimbabwe chiri kupinda musangano weUnited Nations wezvinangwa zvebudiriro zvepasi rose zvisingakanganisi mamiriro ezvinhu zvakatikomberedza uri kuenderera mberi muNew York. Gungano guru rebato reRepublican Party muAmerica reRepublican National Convention rinotanga nhasi mudunhu reMilwaukee vachitarisira kudoma vaDonald Trump zviri pamutemo. Indiwe mimwe emisore na uzedu za nasi ichimba kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano we United Nations wezvinangwa zvebudiriro zvisingakanganisi mamiriro zvakatikomberedza kana kuti UN Sustainable Development Goals uyo wakatanga musi wa 8 mwedzi uno uri kuenderera mberi muNew York uchipindwa nevamiriri vedzihurumende, vashandi, masangano akazvimirira, vakaremara nevamwe vemapoka anosanganisira vechidiki. Zimbabwe iri kumirirwa kumusangano uyu nechikwata chiri kutungamirwa negurukota rezvevashandi nemabasa vaJulai Moyo uye chinosanganisirawo gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, gurukota rezvemari vaMutole Ncube, munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenneth Yamirira, pamwe nevamiriri vanobva kuZimbabwe Congress of Trade Unions nevashandi vehurumende. Taedza kubata vaMoyo, vaZiyambi pamwe navaNcube kuti tinzwe maonero avo nezviri kuitika kumusangano uyu, asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Kuti tinzwe zviri kutora nzvimbo, tabata vashamuyarira.
Ongororo iyi inoratidza kuti pakati pa2020 na2023 hurumende yakatenga mabhazi matatu, motikari makumi matanhatu pamwe nemalaptops zana nemakumi matanhatu nemanomwe nemamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica US$2.3 million, asi zvinhu izvi zvange zvisati zvasvika kumapazi ehurumende pakaitwa ongororo iyi. Ongororo iyi inoratidza
musangano uyu wakakosha zvakakurisisa ku nyika yedu yeZimbabwe, kuworking class, kumabhizimisi, kune munhu wose zvake jikerere. Nekuti pasi rino zvinhu zvose zviri kuchinja, zvikuru sei uraramo hwevanhu. Vangave vatema, vangave vachena, vangave vanhu vapi zvavo, zvinhu zviri kuchinja because of global climatic changes, kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze. Saka muchaona kuti vanhu tiri kuramba tichiwanda. Tichiramba tichiwanda kudaro, dzimwe nyika dzepasi rino dziri kushaya zvikwanisiro zvingaite kuti dzigone kubata upenyu hwevanhu zvakafanana nekuti kunau dzekurima agriculture yavo yadzikira zvakanyanya nekuda kwemaclimate changes iwayo, madrought ari kuramba achiita persist. Zvatinovowo zvatiri kusangana nazvo isu kwedu kuAfrica, kunyika dzakati kuti wandei. Uye tinoziva futi kuti kuAfrica nyika dzakawanda dzichiri kudevelopa.
Ndedzipi nyaya hombe dziri kutarisirwa kunge dzichikurukurwa nezvadzo kumusangano uyu?
Tiri kudiskasa nyaya dzakafanana nekuvandudzwa kwemabasa emuhurumende yatingati digitalization. Digitalization mchaona kuti kumusha ikoko iri kuitwa mu makoti medu mese zvinhu zvese zvave digitalized. Angave ma labor issues dzingave chii zvave digitalized. Zvinova zvino bvisa nyaya dzeworo dzezvoko muhomwe ku transportation zvakabenge zvatoitwa introduced ndozvizere kunoku. Vanhu vari kunoku zvinhu zvavo zvizhinji vanoshandisa yatinoti cashless system. Zvinhu zvakakosha zvatiri kudzidza otese zvatofanira kusvovandudza kunyika yekwedu. Ende chimwe chikuru chatiri kudzidza kuno ndechekuti nyaya dzeclimate change dzatove nyaya dzemunhu wese, hadzisiri nyaya dzehurumende kana dzerimwe bato kana dzerimwe bandiko, dzave nyaya dzekuti munhu wese anofanira kuziva. So tiri kutaura nyaya yedu pamwe chete.
Pane zvamungatiwo here zvashanduka muZimbabwe kubva zvamapinda misangano iyi?
Chinhu chekutanga chatoda kutenda ndeche paradigm shift yaitika kunyika yedu. Hatichada kuita undini pakufunga yatingati silo mentality. Yabva iyoyo. Tave kukoshesa dunga munhu. Tichikoshesa ma-institutions edu zvakafanana ne-tripartite negotiating forum, TNF. Inova inosangana hurumende, vashandi, vashandirwi, naiwo ma-civic organizations esai anorepresentwa mu-TNF. Saka chinhu chiri kukosheswa zvikuru na-Honorable July Moyo, ende chinhu chiri kukosheswa zvikuru na-His Excellency.
Vanga vari munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya City yamuyarira vari parunare muNew York muno muAmerica neStudio 7. Ongororo yemashandisirwo emari yehurumende yakaitwa neofisi yaAuditor General gore rapfuura ra2023 yakaburitsa uori unotyisa mumapazi nemakambani ehurumende pamwe nemakanzuru, izvo zviri kutsamwisa vakawanda munyika vachiti hurumende haina zvairi kuita mukurwisana nenyaya dzeuori. Asi komisheni inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti mambure ayo haana waichasiya pane vari kuita zveuori. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ongororo iyi inoratidza kuti pakati pa2020 na2023 hurumende yakatenga mabhazi matatu, motikari makumi matanhatu pamwe nemalaptop zana nemakumi matanhatu nemanomwe nemamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica US$2.3 million. Asi zvinhu izvi zvainge zvisati zvasvika kumapazi ehurumende pakaitwa ongororo iyi. Ongororo iyi inoratidza kuti uori hwakatekeshera mapazi ehurumende nemakambani ayo akaita sebazi rinoona nezvevechidiki mende pamwe nemakambani akaita seZimbabwe Tourism Authority. Semuenzaniso, pamotikari gumi nenomwe dzerudzi rwenissan navara dzakatengwa nebazi iri nemari inoita mamiriyoni mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nechidimbu chemadhora emunyika kubva kukambani yeAmtec Motors muna 2022 nomwe chete ndidzo dzakaendeswa kubazi iri, uye panomwe idzodzo ina hadzina kunyoreswa muzita rebazi iri. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota revechidiki vatinoma chakaire, asi vakuru mubazi ravo vakaudza Auditor General kuti vari kugadzirisa nyaya iyi kuti motikari dzese dzakatengwa dziuye uye kuti motikari dzese dzinyoreswe muzita rebazi iri. Ukuwo kambani yeZimbabwe Tourism Authority inonzi yakatengera nhengo dzebhodhirayo grosari remadhora emuno 864,500 pamwe nemari yekubatsirika inosvika miriyoni zvisina mvumo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZTA sezvo mutauri wekambani vaGodfrey Koti vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mutauri weZAC Komishina Tandiwe Mulovane vaudza Studio 7 kuti havasati vaziya zvakabuda muongoro yaAuditor General yegore rapera, asi vati vanokoshesa magwaro avanoburitsa uye vanoashandisa kusunga vanoita uori.
Kune vamwe vatakatosunga vakaenda kumatare edzimhosva vakawanikwa vane mhosva vakapikirwa kuti vapedze 2 years vachiita community service. Ingairi sentesi nukuti watu osare mariza wakaba.
Vati wa commission yavo yakatanga chirongwa chekudzidzisa vanoona nezvekushandiswa kwemari mumapazi ehurumende kuti vateveze zvinenge zvataurwa naAuditor General. Asi mukuru anoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti havana chivimbo chekuti dambudziko iri richagadziriswa nekuti Auditor General vanoburitsa nyaya dzeuori gore rega rega pasina matanho anotorwa.
Saka makaona mabiro ari kuitwa mari muhurumende zvakutosemesa.
Mukuru weTransparency International Zimbabwe vatapadzwa chikumbu vaudza Studio 7 kuti kunyange Auditor General vachiburitsa humbowo hapana zviri kuitwa nehurumende, nekuti vari muhurumende ndivo vane makambani anobhadharwa mari achitadza kuendesa zvinhu zvinenge zvatengwa.
Mukatasanyaya yembudzi yehoro rinoitira nenyaya dzembudzi yokutaurwa mazano, tinoona kuti vanhu zvakare vanenge vaine zvikundla mumapati, vanenge vaine zvikundla mutungamiriri ndo vanopuwa zvakare. Saka tione vaine chidiso chekupedza nyaya idzodzo.
Vaenderera mberi vachiti makambani akawanda munyika haachina hunhu zvekuti hatombosvodi kutora mari asingaendesi zvinhu zvinenge zvatengwa.
Tikasaka nyaya dzekushayiwa integrity kana kuti kuva vanhu vakavimbika semakambani emuZimbabwe, ndo zvinoratidza kuti corruption nemunyika medu watova hunhu nemagariro edu.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeuori munyika dzasvika pakaipa zvekuti vanhu havachaziva kuti vozvitakanura sei kubva padambudziko iri.
Nyaya yecorruption yatatarisana naye yaakuda kudzamisa pfungwa. Takatichitsvaga mudonzo wesolution wokuti tofamba tichienda nekupi, nekuti nyaya yecorruption pane kuti tisenzese mari yehurumende tichitenga mishonga inodiwa mahospital. Apa tiri kudzorerwa shure, hatichaenda kuvision 2030, taakudzokera taakuenda kuvision 1970.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vatichitaure nemunyori mubazi rezvemari vaGeorge Guvamatanga avo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU PF vafarai Marapira vati vanofara kana nyaya dzeuori dzichiburiswa pachena uye vese vanoita uori vacharangwa.
Isu seZANU PF hatimiriri kana kumira nenyaya dzecorruption. Vamunanga kwakataura vakati chose cheuori chinoitika chinofanirwa kuti chipiwe munhu murambo wake.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekushandwa kwemari yehurumende kana kuti public accounts vaEdwin Mushoriwa vati paramende iri kugadzira mutemo wekuranga vese vari kubira hurumende nekupfachura upfumi hwenyika.
Tinofanira kuti tiite mutemo unosunga munhu achinge atadza kushandisa kana kutora matanho akanaka ekuchengetedza upfumi hwenyika. Anofanira kuti aende mujeri.
Zvichakadai, mamwe makambani akabhadharwa mari yemotokari akatadza kuendesa motokari idzi kuhurumende nhasi atadza kumira pamberi pepublic accounts committee kuti atsanangure kuti sei ari kutadza kuendesa mota kuhurumende asiwo akabhadharwa. Paramende yave kutumira masamanisi ekuti vauye vasingati vachida uye vakatadza vanosungwa. Makambani aya anosanganisira Faramatsi, Amtech, Mike Harris neCMED. Zak inoti zvikamu makumi mashanu nezviviri zveuori kana kuti 50% wese hunoitika munyika hunoitika mumapazi ehurumende, makambani ayo pamwe nemakanzuru. Zimbabwe inorasikirwa nemabhiriyoni maviri emadhora ekuamerica pagore rega rega nekuda kweuori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Steve Hank wekuAmerica vazivisa nhasi kuburikidza nedande mutande reX iro raimbonzi Twitter kuti kukwira kwemitengo yezvinhu pagore muZimbabwe kana kuti annual inflation mumwedzi uno wachikunguru kwakaderera kubva pazvikamu mazana mashanu nemakumi matanhatu nezviviri kubva muzana kana kuti 562% svondo rapera kuenda pazvikamu mazana mashanu nemakumi mashanu nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 559% svondo rino. Asi izvi hazvina zvikuru zvazvinoshandura pamamiriro einflation yeZimbabwe mupasi rose sezvo vachiti yaramba iri iyo iri pamusoro kudarika dzimwe nyika dzose. Asi hurumende iri kuzvirova dundundu ichiti matanho airi kutora ari kuita kuti zvinhu zvigadzikane munyaya dzezveupfumi zvichiwedzerwa nemari itsva yakaparurwa muna kubvumbi yeZig. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. G20 Zvizvarwa zvemuRwanda zviri kuvhota musarudzo yemutungamiri wenyika inotarisirwa kuwedzera utongo hwemakore makumi matatu hwava Paul Kagame. Vamwe vavhoti muguta guru reKigali vamukira kunzvimbo dzekuvhotera vachisvika nenguva dza 5 mangwanani ndokumirira kuti kuvhota kutange. Mapurisa kuchamembe kwakadziva kumaudza nyemba kwePakistan nhasi ati munhu anga akateya motokari nemabhambu apinda mukamba yemapurisa achiteverwa nevanhu vanga vakapakata zvombo, izvo zvakonzeresa kufa kwemauto angangosvika matatu mamwe gumi nevaviri akakuwadzwa. Mutongi wedare rehurumende muAmerica arasa nyaya iri kupomerwa vaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump yekusabata zvakanaka magwaro asingafanirwe kunge achionekwa nemunhu wese yanga iri mudare muFlorida, achipa zvikonzero zvekusadomwa kwakakodzera kwemuchuchisi akakwidza nyaya iyi kudare. Nyanzvi mune zveutano nemishonga dziri kukurudzira veruzhinji kuti vasashandise mishonga nemafuta zvekuchinja ruvara rwemakanda kana kukudza miviri yavo. Asi nyanzvi idzi dzinoti vakawanda vari kushandisa zvinhu izvi vanogona kunge vasina ruzivo nezvenjodzi iyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kubva kare vamwe vanhu muZimbabwe zvikuru vechidzimai vaishandisa mafuta mapeds kana mishonga yekuti vachinje ruvara vachitsvukisa makanda zvikuru ekumeso sezvo zvaionekwa sechinhu chaiwedzera runako. Kareko kwaive nemafuta enyanya kushandiswa kutsvukisa ganda yenzambi, asi anonzi akazorambidzwa kumakore ekuma1970 mushure mekuonekwa kuti akanga asina kunakira utano. Asi izvi hazvina kumisa vanhu kushandisa zvinoshandura ruvara sezvo zvichiri kuitwa nanhasi, apo mishonga nemafuta zvinotsvukisa makanda zvazara muzvitoro nemumigwagwa yemunyika, zvizhinji zvacho zvichinzi zvinopinzwa munyika zviri kunze kwemitemo. Pamusoro pezvo zvinonziwa kuva nemafuta, mishonga nemapiritsi zvekutsvukisa makanda akasiyana-siyana, mimwe ichinzi inoita zvekubayiwa majekiseni. Mimwe yemishonga yava kushandiswa mazuva ano inonzi ndeyekuwedzera kukura kwemitezo yemuviri yakaita semagaro, mazamu nemiromo, kwese uku kuri kutsvaga kuwedzera runako nekuti munhu awane vanomuda. Asi vari kushandisa ava vanoziva here kuti zvine njodzi kuutano hwavo? Mumwe mushandi womune chimwe chitoro chinotengesa mishonga yebvudzi pamwe nekugadzira misoro chiri muHarare anoshandisa mafuta ekutsvukisa asi asina kuda kudomwa nezita rake anoti akambonzwa kuti zvine njodzi inosanganisira kuti kana munhu anoshandisa mafuta nemishonga izvakaita tsaona inokuvadza chiso chake chinogona kunetsa kusona kana kunonoka kupora kwemaronda.
Zvinotiratirakita even vanhu murodi zvekuti vanoinda apo vakuti komuri kuzorei seni totointrodusa kuvanhu vasiri vanoshanda musaluni, votoona kutoti kana ndikatomahodha ndikatora chakati chakati ndikatengesa handikwanisi here kutowana mari.
Imwe nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Mwacheru Kamunutu vanove nyanzvi mukurapa makanda, nzara pamwe nebvudzi vanoti kushandisa zvekuchinjisa makanda kune njodzi, vachiti kuchinja ruvara rwemunhu kunokonzerawo kuti ganda rive dete nekukanganisa utano hwaro.
Nekuti vamwe vanhu vanoita zvekumwa, saka zvinogona kukonzera zvinhu zvekuti zvinokanganisa mto dzemunhu, zvinokanganisa chiropa, zvinogona kukonzerawo futi kuti uite inonzi color blindness, ende zvinoita kuti ganda remunhu riite mhete. Saka mukuda kutsvuka kuya zvinenge zvichibvisa iyo yatinoti melanin.
Imwe nyanzvi mune zveutano amai mucha mukamuri vanoti zvakakosha kuti munhu achengetedze ruvara rwake kana dai ari mutema zvakadii nekuti utema ihwohwo hune runako hwakadaro.
Dzimwe ndedzekuti kutsvuka uku kunopedzisira ganda rava dete dete rekuti rinogona kuzokurumidza kukuvara kana kuzazosoneka kana kuzoguma paita kensa yemumuviri, zvinozoguma zvava nematambudziko akawandisa.
Vanotiwo vamwe varikubaiwa majekiseni nekunwa mishonga yekukudza nhengo dzemuviri izvo zvavati zvine njodzi huru sezvo vamwe vachizopedzisira vava nenhengo dzakakura zvakasiyana vachikurudzira kuti avo vanoda kushandura mamiriro emitezo kana nhengo dzemuviri yavo vanofanirwa kuita izvi kuburikidza nekuita zvinosimbisa muviri kana kuti exercising.
Voda mazvikokota vekuvako kwemiviri vanoita bodybuilding nekuitawo maexercises uchiita maexercises anobetsera kuti nyama dziurungane zvaunoda kana kudya zvakanaka zvinovaka miviri.
Bazi rehurumende rinoona nezvekupinda nekushandiswa kwemushonga munyika veMedicines Control Authority of Zimbabwe MICAS ragara rinoyambira veruzhinji nezvenjodzi dzeutano dzinokonzerwa nekushandisa mafuta nemishonga zvinotsvukisa makanda nekuvandudza muviri zviri kutengeswa zviri kunze kwomutemo mune zvimwe zvitoro nemugwagwa munyika. Mutauriri webazi iri vaDavidson Kaiyo vanoti mishonga mizhinji iyi iri kupinzwa munyika zvisiri pamutemo uye inenge isina kuongororwa nebazi ravo. VaKaiyo vanoyambirawo vari kushandisa mishonga iyi kuti vari kuzvipinza muna taisireva.
Sebazi rehurumende tinenge tisina kuongorora mishonga iyi kuti tinge tichiipa mvumo okuitendedza kuti itengeswe muno munyika. Tizivi payakachengeterwa, hatizivi magadzirwo ayakaitwa, tizivi kuti yakatakurwa sei kuti inge ichipinda munyika nekuti izvozvo zvose zvinokanganisa kugadzirwa kwemushonga.
Ongororo yakaitwa nesangano reAfrican Health Sciences mugore ra2021 inoratidza kuti kushandiswa kwezvinoshandura makanda emuviri kwakanyanya kumadzimai emuZimbabwe. Iri harisi dambudziko remuZimbabwe chete. Madzimai akawanda zvikuru munyika dzekumawirira kweAfrica anoshandisawo zvakanyanya zvinotsvukisa makanda izvi. MuSouth Africa mutema haubvumidze kutengeswa kwemafuta nemishonga inoshandura ruvara iyi asi zvinonzi zvichiri kungotengeswa mune zvimwe zvitoro. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.
Iye zvino tokupai chikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bato remaRepublicans ratanga musangano mukuru wekusarudza achanga akamirira bato iri pasarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa muna mbudzi wegore rino. Musangano uyu uri kuitirwa kuMilwaukee mudunhu reWisconsin. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump avo vari kumirira bato iri musarudzo vakapotsa vaurayiwa nemugovera. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganya weStudio 7 abata muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vaTim Muringai.
VaTrump neconvention yeRepublican Party inenge ichazosimbiswa nokuti zvakaitika musi weSaturday zvinenge zvichaita kuti masupporter avo anga akagara kumba kana kuti anga asiri kuda kuvavhotera vauye nesimba vachivabatsira and ndirikuona kuconvention kwacho kuti vavhiki kana kuti masecurity services anenge akashisha nzvimbo dzese.
Tinoona zvakare kuti pari zvino takaona mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachimira navaTrump. Tingaona izvi zvichizobatsira here vaTrump pakurwisana kwavo navaBiden?
Chinonetsera politics ndechekuti hauzive chinenge chiri mupfungwa dzemunhu, asi kuona kwangu ndekwekuti vaJoe Biden vakagona nekuti ndivo mutungamiri pari zvino kuti ngatidzikisei temperature nekuti kwayange yakuenda nyaya yacho kwanga kusina kunaka. Tiri kuziva kuti 2020 January 6 kwakamboita futi mirishonga. Chakazongoregera kuitika ndechekuti vanhu vanga vasina pfuti dzakawanda. Saka tinenge takuona pamberi apo kuti zvichafamba sei.
Tombodzokera ikoko musangano uyu wemaRepublicans, tinoona kuti pachange paine vanhu vanodaudzira 2400 vanobva munzvimbo dzakasiyana siyana avo vari kutarisirwa kuti vazowanikwa ivo vachivhota kuti vaTrump vave vachamirira iro bato irori remaRepublicans. Munoona zvichizofamba sei panyaya yekuchengetedzwa kwevanhu nezvimwewo pamusangano uyu?
Kana paitika nyaya dzakadai so ndinozeka zhinji zhinji kuti vavhiki vanowanzouya vakati neplan because ndikuona kunge musi weSaturday panga pasina kunyatsogadzirisana kwakanyanya kwevanonzi vanoshandira Secret Service. Asi pari zvino tikuona kuti Milwaukee vanenge vakanyatsogadzirira for all scenarios nokuti vaTrump vanenge vanga vada kupfuudzwa Saturday.
Iwo misangano yakadai yakakosha sei? Tinomboona kana kuZimbabwe tinoona mapato akadai savane ZANU PF vachiitawo iwayo maconvention, akakosha sei?
akakosha pakuti vanhu vanenge vachiratidza zvido zvavo uye nemunhu wavari kutsikira kuti kuve neiyoyo yatinoona munyika dzese yatinoti demokrasi, kuti vanyatsoratidza kuti ndo munhu wavari kusarudza pajekerere. Saka ndo importance yemasituation akadai.
Muongorero wenyaya dzezvematongerwo enyika vatimu Muringai vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiko paStudio 7 ndibaba vevanhu Baba Chinosi, Baba Chinogurei. Ndiri kutaura nyaya inotaurwa navamunangagwa yekugukura hundi. Ivo vamunangagwa ndivo munhu akatanga kukonzeresa, ndivo vakanga vachitungamirira vanhu kufa kwevanhu muMatabeleland nemugukura hundi imomo. Ndivo vane programu yose, even mukasecha mukaenda kupi mukaenda kupi, ndivo mutungamiriri vacho. Saka vanoda kuti vashandise madzimambo kuvabhadhara mari kuti vakanganise pfungwa dzavanhu muMatabeleland nekuMidlands. Vamunangagwa ngavaende vanotaurira nyika kuti ndakakanganisa ndakatadza. Ivo pachavo vamunangagwa ngavaite vaende vanotaurira nyika, vamwe vavo vakapera kufa vana perenzi shira ani murubona. Ivo ngavataurire vanhu chokwadi vamunangagwa kana vaida kuti nyika isunungurane, nokuti kushandisa mari yenyika zvisina nebasa rese. Taneta mari yenyika ichishandiswa kubhadhara vana Shabangu, vana Monzora vezeki nemapurezidendi emusadhaki pamwe chete iko zvinova kubhadhara madzimambo kuti avareverere panhau yegukura hundi.
PaStudio 7 zviya zvatinotaura tichiti nyika haina utungamiriri hune zvido zvavanhu pamwoyo. Mazvinzwira kukomenda kwaita vanhu vamunoti vakazembeka zemba vachitaura kuti kuAmerica ndokwaita ndokuri kuitika zvinhu zvinotonyangadza, vanhu vachipfuurana nepfuti. Hazvina kumboitika kuno kumaelections edu kuZimbabwe, hakuna wakaurawa. Saka chindiudzai kuti kana hama dzokwaMasaya vaMasaya vakaurawa nenguva dzana Scott Sakukhanya idzi nana Mboneni Ncube vachihwa mashoko akadai vanoti kudini?
Muri sei paStudio 7? Pagoja kunoda kuyamai kwemwana kunodzima moto. Izvo zvaizwe Trump izvo ndo zvakaizwa Chamisa kuZimbabwe. Chamisa pakaposhwa nebhureti paya akadaidzira musangano vakaita meeting nepasi pemvura kuti tinomunama nemasanctions ukoko. Hino tichaita seiwo? Tichavanamawo here nemasanction vana Biden? Sezvo vana Biden vaakuda kurambira pachituru, vakakundwa pagakava rakabva kuitwa. Saka tozonoti Trump atoshata. Pana akakunyevera ndimene makata ekuda mushina.
Asikela sii uyo murume uyo uyo anozi Mavhasa uyo kwawo. Zvakatoomazvo chivangwa tiyokwadzizoni kwai tiri kugwisa corruption. Vanhu vari kusungwa vakasungwa ndivanani vakamboona kunze kwevanhu vetriple c chete vakazara mumajero avakasungwa ndivanani. Ava vakomana vari kutaura vakanzi vanani chimombere vanzi hanzi mbofu kudii havitono. Vanhu vakatongosungigwa kuti vakaexposa chiwiki nechifai chete zvavakasungirwa. Hapana zvimwe zvavakasungirwa, vana chimupofu ivavo vakasungirwa chivhayo uyo vanovashamwari yamunangagwa uyo kuti vakaexposa munhu iyeye. Ndozvo zvavasungirwa, kwete kuti vanzi vakaita corruption kunyepa nemajazijazi. Iyo Mavhasa haimidzidzai kutaura plus munotaura hlamba futi zvichituka vamwe vanhu namuchitaura. Izvozvo zvinotaridza kusakura izvozvo izvozvo neumbimbindoga hwamunoita nehurumende yenyu. Kurai imi baba.
Orait, mazviitawo kana mukaisawo audio yangu ikambonzwikawo for the first time. Aiwa, ini ndaiona kukomenda maringe nava Donald Trump. Mabig days apakamboita nyaya yakanesa muAmerica yenyaya dzepfuti zvinzi futi ngadzibvisirwe maresidensi kana malicenses. Iyo vakati pfuridzo pano dzidzorwo kuvanhu. Saka vanofanira kuona result yekuti pfuti hadzisi right. And what if kana iri taxi yavo withdraw attention kuvanhu ndobetoita kuvisa isusu. Nokuti iyo kana vakati pfuti dzakanaka dzainaka kana dzibaya vana vavamwe izvezvi zvakubaya ivo manje. Ngavambozvinzwawo zvaambo zvinzwawo hadii munhu handi zvinhu zvakanaka kana zvakaipira umwe munhu kana zvikauya kuoriwo kuti zvaipa futi hadzisi kunaka hadzina kurambo zvakanaka dzinokangasa vanhu magariro kana kutenda paKZN Zireni
zvakanda ngoma jonga kadimiri namusa washamarani kutaura pamusoro kuvanhu vezanupf kutaura zvivona Trump kuti vari kukatyambadzwa nekuurayiwa vaidaikwawa Trump unoko kukatyambadzwa nei ariwo mabasa enyu.
Tinotenda vateereri musakangana wachirongwa chedu chelive talk apo tiri kutarisa nezvekuda kuurayiwa kwevachakwikwidza vakamirira bato reRepublican muAmerica vaDonald Trump. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Taboka Ncube.